ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti eino emisoro yenhau dzanhasi chishanu kubvumbi 13 2018. Nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi iyo yanga ichifanirwa kunzwa nyaya yokutsakatika kwakaita mari yemangoda dzinotadza kuuya kuparamende, izvo zvapa kuti musangano uyu ukanzurwe. Nengo mbiri chete kubva panhengo makumi mana ndidzo dzanga dzauya. Hurumende yoronga kuvandudza makambani ayo kuitira kuti iwane chouviri kubva kumakambani aya. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoratidzira muHarare achikurudzira runyararo musarudzo dzichaitwa munyika. Veruzhinji vochema-chema vachiti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana munyaya dzehutano. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iyo inoti yakadzinga vaObed Gutu navaAbednego Bebe, asi iyoti zvekare iri kuva panguva yekuti vadzokere mubato, panguva iyo inodzinga Muzvare Tukozani Kupe muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 6080-15580 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridziraiwo hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.